Vana chiremba vakuru vabatana navana chiremba vadiki vakaratidzira vakachengetedzwa nemapurisa kubva pachipatara cheparirenyatwa kusvika kudare reparamende vachiimba zvakaomarara vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza hurumende pamwe negurukota rezveutano vavo Bhedhaya Moyo nekutadza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vasvika paparamende, madhokotera mana ndiwo aenda kunosiya gwaro renyunyuto muparamende. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende, vaJacob Mudenda, zvichitevera kuratidzirwa kwaitwa nanachiremba ava, sezvo vanga vachiti vakabatikana munomwe musangano. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravanachiremba vakuru, reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, vaRafael Makota, vati vanachiremba vakuru, havasi kufara nemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende, kusawanikwa kwezvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo pamwe nekutadza kuri kuita vamoyo kugadzirisa zviri kuita kuti vanachiremba vatsutsumwe. Vamakota vati zvinovarwadza kuti varwere vari kufa nepamusana pekutadza kuri kuita hurumende kugadzirisa nhuna dzavanachiremba vari kuramwa mabasa.
Chekutanga ndechekuti zvipatara zvedu hazvisisina mishonga nemichina inotibatsira kuti tirape varwere vedu zvakanaka. Zvakadaro zvobva zvareva kuti varwere vedu vanouya vachirwara havawani rubatsiro rwakakwana nenguva yakafanira yavanenge vachifanirwa kuruwana. Chepiri ndechekuti ivo vana chiremba vacho vari kufanirwa kurapa varwere ava mari yavari kuwana yemuripo webasa ravari kuita yashomeka zvikuru zvekuti kune vamwe vacho kunyanya-nyanya vana chiremba vechidiki vanonzi majunior doctors vanototi vakauya kubasa nemuvhuro vanorara pachipatara vachigara pachipatara vachigara mudzimba dzinonzi macall rooms dzinofanirwa kushandiswa chete kana munhu ari on standby ari pabasa nekuti vanenge vasina mari dzekuti vadzokere kubasa vachidzokera kumba zuva nezuva. Vanopedzisira vagara kubva nemande muvhuro kusvika chishanu vari mudzimba idzi.
Vamakota vati mugwaro ravasvitsa kudare reparamende vari kudawo kuti bhodhi rezveutano reHealth Services Board ripwanywe paumbwe komisheni yeHealth Services Commission.
Health Services Board ibato rakaiswa ipapo rinofanirwa kuriritira kana kubatsira kuprovida maconditions of service emadoctors. But ibato iriri harina charinokwanisa kuimplementa pachezvaro sekuti vadoctor akauya akati maredi isho matokumbira kuwedzerwa. Health Services Board haikwanisi pachezvayo kuti ikonzere kuti mari iwedzerwe. Vanenge vakutofanirwa kuconsulta ministry vonotaurazve neministry of health vonotaurazve neministry of finance kuti zvinoita here izvizvi. Isusu tiri kuti aiwa iyi dai vaibvisa vounza kana Health Service Commission inobva yapiwa simba rekumeka madecisions pachezvayo. That way zvinobva zvastream zvaita kuti kugadzirisa dzevashandi vanoshanda mumahospital dzikurumidze kugadzirwa.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rinofanira kutora nyaya nachiremba roikoshesa kuitira kuti nhuna dzanachiremba dzigadziriswe kuitira kuti varwere vasarambe vachifa muzvipatara.
Tsanga tichikurudzira kuti sezvo tiri kusubmita petition kuti dare reparamende vanogaramo vagare pasi vanyatsoongorora nyaya iyi. I think yakudawo kuti vaonewo vaisewo input yavo munyaya iyi iadreswe zvakafanira panyatsotsvagwa chikonzero chiri kuita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiokera dzinyatso gadziriswa because profungo kuti yave crisis yaenderera mberi isiri kunyatso gadziriswa mune zvakanaka, either maybe information haisi kusvika zvakanaka kana kuti misrepresentation. Saka pari zvino takuda kuti parlamende ive inogadzirisa ive vanonyatso kwanisa kudiscussa nyaya iyi kana pese pavanenge vachigara muparlamende.
Vandoro vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzodzokera kubasa kudzamara nhuna dzavo dzagadziriswa, kunyange hazvo dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti hurumende haisi kuzowedzera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanachiremba vari kuramwa mabasa ava vadzoke pabasa pasina mibvunzo.
Patiri ipapo ndipapo, I think it's zviri muinterest yecabinet kudai aongorora zvichemo zviri kumadoctors akafaiwa vasiri kukwanisa kuya kubasa, nekuti ndokune problem. Uyo anenge achikwanisa kubasa maybe ane makwaniso haazokwanise kumiririra uyo anenge achitadza kuya kubasa. Saka zvinonzwe kuti cabinet inofanira take into consideration, uyezve cabinet inofanira kunge iri awe kuti zvoni zvunhu hazvisati zvagadziriswa muzvipatara zvingave madrugs equipment. Hamusati mane anything chirimo muzvipatara. Nyaya yemari yacho yekuti vamwe vakwanise kuya kubasa zviri izvo zvokunzi machiremba dzokere kubasa haisati yambogadziriswa kana by any inch. Saka it's a matter wokuti zvoni dai cabinet yanzwisisa nyaya iyi vachiitorawo ane uremu hwairi tanyatsoenda paprimary cause yezvokuita kuti zvirambe zvichiokeya zvisati zvati zvinogadziriswa toona kuti healthcare system yedu inosimukira.
Gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichaita nhaurirano dzemari yemihoro nezvimwe zvakadaro nana chiremba vanenge vadzoka kubasa chete, kwete avo vari kuramwa mabasa. Vamoyo vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba dzinosanganisira nyaya dzekushomeka kwemichini yavanoshandisa mukurapa varwere, asi vanoti zvimwe zvezvichemo zvavana chiremba hazvikwanise kugadziriswa nezuva rimwe chete.
Hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura vatichinzwawo zvavanenge vachitaura, isusu tinoita kuti zvifambewo, tinonotsvanga tsvanga toitsa senyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi dzeaccommodation dzemafuta kudhraivha mota madhiziri mapetro zvese izvozvo.
Kuratidzira kwaitwa nanachiremba vakuru vakabatana nanachiremba vadiki kunouya apo vanachiremba vadiki vapinda muzuva rechimakumi mapfumbamwe nemana nhasi kubva zvavakatanga kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.